Youngies, champion boy now. Freestyle. Get up. Some of the people they don't like what we do. Some of the people
Youngies. Mashinu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso mashinu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso. We don't trust people, some of them very evil. Sinoire mavano para kukukona usichema unga mgoni sei munhu wenyama. Ungamu fazi se munu wenyama.
Munu wenyama. Munu wenyama. Munu wenyama.
Mashinu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso. Mashinu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso.
Ngambochitedza ndikazvipedza zvepano panyika vanoita zvanolaika mumoyo vanobaika vanobuda zvakanaka pazvinohoma vanoshaika hatans what a bitch blessings what a need vandapinda napo ivo vadovhara to manje takavabata pamweya takavabata pamweya.
Mazvinhu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso. Mazvinhu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso.
We don't trust people, some of them very evil. Sinoirema vanofara kukuona uchichema unga mugoni sei munhu wenyama. Ungamu fazi se munu wenyama.
Munu wenyama. Munu wenyama. Munu wenyama.
Mashinu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso. Mashinu zvako vanoda kukuchira bonzo vanoruma vachikoredzera segonzo kwaunoti wako hasi asi sezvi chidaiso.
Ngambochitedza ndikazvipedza zvepano panyika vanoita zvanolaika mumoyo vanobaika varikuda zvakanaka pazvinohoma vanoshaika hatans what a bitch blessings what a need vandapinda napo ivo vadovhara to manje takavabata pamweya takavabata pamweya.
What's up MOB? Some of the people they don't like what we do. So maybe tell them this.